Sach Garo Gungano Local Government Investment Conference, Kanakuti Logic 2018, Vajoj Makunde, Vatu Gungano Regorerino, Ruku Yapanguwa Yonika Katasana and Matam Zukawanda, and Nosanga Serakusha Kwakwe Mari, is what is made of Makanzu Raome when a Kita Mabasa Hao. As Rama Kunde, our Noem Yerwe Kanzu Rishitungiza, was the Studio 7 with one one Ashina Gachurumende, Chabu Zimbabwe in Kakabu Dinapanosu Gorera 2030, Chichipama Kanzuru. Kana wekuvandidza upfumi hwavo
patiri nemamiriro atikaita makanzura asi kukwanisa kupa zvinotarisirwa kuvagari nemazvo kuburikidza nechimiro chakaitika muekonomi yedu yenyika asi iye zvino taane mukana wokuti kwakukwanisa kutaurika maoko azarurwa nevekunze kuti vatitambire semwana anga ambodii amborashika
Meya weguta revulawayo wa Solomon Mguni vati kanzuri yao iri kufara kuti gungano irikuitwa muguta ravo vachiti vanotarisira kuti vachawana mazano ekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nekanzuru yavo mushure mekusangana nemamwe makanzuru
Sangano Logic unotifadza zvikuru nokuti tiri kuuya apo sekuziva kwenyu takatarisana nematambudziko akasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi hwenyika asika unotipawo mukana wekusangana nevanogadzira mbasha dzakasiyana-siyana dzatingashandisa pakutakurwa kwemarara nyaya dzemvura nyaya dzekufambiswa kwetsvina zvotipawo mukanazve wekuti tisangane nemamwe maguta tichiyeuchitana nekushare maideas kuti Sisi zvatingaita mumaguta edu kuti basa riendere mberi.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chibeme vatsinhirawo kuti gungano rakadai rinobatsira kuti vemakanzuro vakwanise kuita nemazvo mabasa avanotarisirwa kuita nevagari kuburikidza nekupangana mazano nevamwe vavo.
Tichikudza pfungwa nemakebheni local authority ese pamwe chete uyezve takakoka vana muzvinafundo nezvinhu zvakawanda wanda kuti vange vachitaura nesu tichionesana kakatirana pachena kuti tinge tiine donzo imwe chete semaguta tiuenda kupi saka apa tauya kuzodzidza nevamwe tichi vachidzidzawo kwatiri tichidzidzawo kune vakokwa vedu vauya pano
Gungano reLogic iro riri kuunganidza makanzuro makumi matatu nemaviri emaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika rinoitwa nesangano reUrban Councils Association of Zimbabwe uye rakatanga mugore ra2016 kunze kwemakanzuro emuno pagungano iri iro riri kupera nemusi wechina pane vamiriri vemibatanidzwa yemakanzuro ekusouth africa nebotswana uyewo vemakambani anogadzira zvinhu zvinowanzoshandiswa nemakanzuro kusanganisira imwe kambani yekubritain yezimbabwe capital inobatsira kukwezva mari inosimwa mumabhizinesi munzvimbo dzakasiyana-siyana ndakamirira studio 7 mulawayo ndini taura ishava